Zimbabwe.
Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, February the 10th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're looking at preparations for general elections later this year and calls for peace made today at the Heroes Acre by Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa. Nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro yesarudzo dzichaitwa gore rino uye kurudziro rierunyararo panguva yesarudzo yaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi kumarinda eHeroes Acre. Addressing mourners at the Heroes Acre in Harare today, President Emmerson Mnangagwa made the call for peace as the country prepares for this year's general elections. Speaking during the burial of the late General Walter Kananga, the president said Zimbabwe must be allowed to hold elections without external interference.
The president's friends, we gather yet again on a sad note to inter the remains of a decorated senior officer of the Zimbabwe Defense Forces, a true veteran of the liberation struggle, one of the brave pioneering fighters who ignited a decisive phase of our armed struggle for independence. Brigadier General retired Marcus Walter Kananga, whose surrender name was Comrade Charles Munyoro. He passed on the 2nd of February 2023 at his Stockwell farm in Buri. On behalf of the Revolutionary Partisan PF, the government, the people of Zimbabwe, my family, and indeed on my own behalf, I wish to extend my heartfelt condolences to the bereaved Kananga family for this sad loss. As we mourn together with you, I urge you to find consolation in that this is our loss together. We are laid to rest a gallant son of the soil, who sacrificed his all for the good of our dear nation, Zimbabwe. Find solace in his heroic acts, the standard that he set, and the lessons he bequeathed to us all as a gallant freedom fighter, a father, an uncle, and a brother. May the sacrifices he made for his country continue to inspire us in the present national development effort. My dear fellow mourners, the late national hero was born on 6th January, December 1950.
The opposition, however, says a call for peace is good but needs to be followed up by action to avoid bloodshed in the run-up to election, as has been the norm in the past. Interim Deputy Secretary for Elections for the opposition, Citizens Coalition for Change, Ellen Shiriedenga, speaks to Studio 7's Chris Gande on her party's preparedness for the elections.
Isimo sivi ngasikhangela ngasiqathanisa lalapha esivela khona ku-2018 Khathesi nje sikhuluma kunje sobe sizama ukuthi senze imhlangano amapolice asiyalisa ngasi lapho sihlangana khona abantu bayabotshwa njengalokho okwenzakale buliriro kunsukana lezi eziphelile. So sibona ukuthi lapho siyakhona kunzima kakhulu and njalo sikhangela ukuthi intade sikhangelela ukuthi imithetho ekhangelane lezokhetho besisithi izaguqula. Sibona ukuthi for example kuzaba le code of conduct ezayinqabela ukuthi abantu ababefuna abayephula imithetho ekhangelane lezokhetho ukuthi bejeziswe, but sibona ukuthi lokho kakwenzakali. So sibona ukuthi kunzima kakhulu nxa sikhangela even ama-by-elections lapho esavela khona kulama MPs ethu honorable Tofa abachayayo labo mama labo baba abachayayo ngale ubumatopo kubegogo egabuyuni labensiza. So sibona ukuthi into zangikhona zilokhu eziqhubekela phambili. So ngenye indaba esihluphayo njengebandla ukuthi njengoba siya kukhetho luzayo umumo uyabe unjani. So yikho sibona esizama khona ukukhulumisana lezanu PF lamanye amabandla lezekhi or even lamanye amazwe kubo SADC ukuthi sibonisane ukuthi umumo weZimbabwe ukhetho uhanjiswe kuhle kungabi lokukhonona kusasa ukuthi kulobuqilibezelo.
Ye, kodwa siyabona ukubana kuke kwaba labanye abathi bona ngabe laqala lalungisa lokho okuthiwa ngama-electoral reforms imithetho yokuthi kube lokhetho olungela mpumelelo ezaphikiswa. Kungani lingaqinisanga khonapho ukuthi kulungiswe?
Into yama-electoral reforms ayisikho ukuthi njengebandla besihlezi phansi, yinto esayiqalisa kudala. Singakhangela ukuthi isikusayi MDC laphana kulogwalo othwa Prize Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe eyabhala ama principles awe ama electoral reforms azanywa ukukhulumisa ukufakwa eParliament ukuthi discusswe. Njalo thina sithe CCC njalo sike simsukane iziphelile ngo September last year sabhala ugwalo lithi prepare.
That was Interim Deputy Secretary for Elections for the Opposition Citizens Coalition for Change, Ellen Shiriedenga, speaking with Studio 7's Chris Gande. Let's now take a short break and please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. We are now joined by our Skype guest, Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, and Mr. Xavier Zavare of ZANU-PF. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you.
I will start off with Mr. Zavare of ZANU-PF. We were hearing there the Citizens Coalition for Change talking about their preparedness for the general elections and some crying foul that there is likely to be violence and saying that ZANU-PF are the ones that normally perpetrate violence during runner-up to elections. What's your view?
Well, what we have is our president and the first secretary of ZANU-PF, President Emmerson Ndambudzo Mnangagwa, the highest office there is in our country, calling for a peaceful election. He did the same in 2018, and by and large, we pretty much had a peaceful election in 2018. And he is doing the same call. All the leadership in ZANU-PF are under that instruction, under that guidance, to call for a peaceful election. There is absolutely no reason why we should fight each other as Zimbabweans. If we are to have a contestation, let it be a contestation of ideas of how to develop our country, how to take our country forward. And that is the call from ZANU-PF. That is the call from our leader, our commander-in-chief, our president of the Republic of Zimbabwe, being the first secretary of ZANU-PF as well, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa.
Thank you there, Mr. Zavare. Let's now turn to Mr. Tawanda Jokora. Is a call enough as the opposition? What do you say?
Well, Mr. Mnangagwa is the same man who said Ndebele people should be crushed like lice. He's the same person who unleashed the army on August 1 in 2018. He's the same person who said the opposition should be chased away from Zimbabwe. And now he's the one who's saying there should be peace. You know, whatever he says should be seen on the ground. We have seen a lot of violence in Gokwe, in Matabeleland. People are being killed. People are being beaten up. ZANU-PF has literally declared war on the citizens of Zimbabwe. We want to see that transforming into a peaceful, run up to the elections. Because as it is now, you have seen what happened in Budiriro, where we're trying to have a private meeting, Honorable Chibaya, Honorable Machingauta, Councillor Mukwada, and 20 others, including 80-year-old men, were rounded up and thrown into jail just for congregating, just for having a meeting at their own household. So you can see here that the talk is cheap with Mr. Mnangagwa. He talks about something, he indicates right, and he turns left. That's not what we want to see, and we want to call upon the world to be in Zimbabwe before the elections. The monitors should not come a day before elections or 2 days before elections. They should be in Zimbabwe 5 months before elections so that they see if the opposition and Zimbabweans are being given their right to support a political party of their choice.
Mm-hmm. Todzoka kwamuri vazavareve ZANU-PF muri kunzwa zviri kutaurwa navadzokora vari kuti uku kutaura chete manyautsa mukanwa asi zvinozowanikwa zvichiitika panotanga sarudzo zvakasiyana munotii?
Chinonyanyoitika ndechekuti pane zvinhu zvakawanda zvinobvisa credibility yevanhu. A few weeks ago vaichema nezeki. Hazvizi zvinhu zvinyowani izvi kunzwa zvichibuda mumukanwa mevanhu veopposition. In any case, vanenge vachiita play to the gallery. Nofunga mangonzwa, noise yake ndeyekuitira ma Western capitals and ma Western monitors. Though vanoitira ma exaggerations of what will be going on the ground. Dambudziko revanhu CC, MDC, opposition, whatever they call themselves. Nderekuti hutungamiri chaiwo wenyika havahukwanisi. Hutungamiri hwebato chairo ravo ravari irori riri disorganized with their factionalism dzavari kurwana chamisana nabiti. Vari kukundikana kuchengetedza, kuunza mvura, zvinhu zviri basic mumaguta. Vari kukundikana kuita izvozvo. Vakundikana kuita izvozvo vanoziva kuti momo povho zhinji yeZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, runozviona nekuzviziva, harudi kuvavhotera. ZANU-PF inovhoterwa nekuti ine gwara rairinofamba naro remusangano uye rine zvido zvevanhu pamwoyo. Pazvinhu zvese zvatinoita mapolicies edu ese atinoita, tinenge tichitungamidza vanhu nekuti Zimbabwe vanhu. Emotive speeches, exaggerations dzinozoitwa nevanhu opposition dzekutsvaka mari dzakarehwa navamugabe kare kunzi no these people nekuti vanorarama nemadonors, they will say anything. Unfortunately, they say so to tarnish the image of our country, to tarnish us Zimbabweans, to tarnish us citizens of the country, vachiitira to line their own pockets. It's shameful. It should be an embarrassing to any sensible Zimbabwean kuti anga achiva muposition yakadaro. President wenyika ari kudeedzera. Tese ngatinzwei zviri kudeedzerwa naPresident wenyika. Kana tisingaterere President wenyika achitaura, tozotererani. Kana zvanzi nemukuru wenyika Musarwe, musarovane, ngative ine peaceful elections. Let's all strive to do that. Kwete kutaga kunongwa nekuti muri kutya kujikwa ma elections. Amagara muchizeya nekuti munodyiwa nekuti hamuna chamunacho in terms of donzo renyika in terms of kuti tinofamba sei, nyika inotungamirwa sei, zvinhu zvinogadziriswa sei munyika. Ndo dambudziko revanhu veopposition irori.
Aiwa, tinotenda chaizvo kubva kuna vaZavier Zavare veZANU PF. Ndiri kuona kuti vatawanda zvokora. Aiwa, vari kutovaviwa kuti ini ndakuda kupindawo. Also, we are going to be calling on our callers who are the stakeholders of this show. We're going to be reaching out to you. Thank you for giving us your number on Facebook. We did take down the numbers and we'll be calling you. Kuna vadzokora, pindirai tinzwe. Hanzi, muri kuita jema newaya. Munhu sezvo munoita pese panoitwa sarudzo. Munoti.
Handiziye kuti zvavari kutaura vari kuzviwana kupi. Vanotaura zveko vasina kuswera. MutripleC hamuna makakatanwa, hakuna chakaitwa chiri kuitika. Tiri kufara, vana veZimbabwe vari kufara, macitizens ari kufara nezviri kuitika, uye basa riri kufamba.
Vanofara nekutaya mvura nekusatorwa
kwemashandwa, hakuna zvekutaura. Aiwa, mirai ndipedze kutaura. Vari kushanda vanhu mumaruzevha omo. ZANU PF haisi kuziva kuti tapinda nepasi kwese kumaruzevha tapararira iyelo yega yega. We are excited about what we are doing in our with our preparations for elections. Saka zvavari kutaura izvozvo kune makakatanwa kuTripleC, handiziva kuti vari kuzviwana kupi. Isusu tiri kufara, vatungamiriri vedu vari kufara, uye tiri kutarisira kuti tichazvambaradza ZANU PF zvisina mukara akamboona kumataundi nekumaruzevha kwacho ikoko kwavanonyepera kuti vane support. TripleC yazara kwese kwese.
Mr. Zavara, I could see there you were itching to respond to Mr. Jokora. We're going to have both of you guys, you know, bunting it out. Let's start with you, Mr. Zavara. You were saying something. Please tell us, what were you saying exactly?
No, hapana chakaipa, munhu wese anozvipembedza. I remember years ago, mumwe mukuru achitaura kuti everyone has got the most beautiful wife at home. Saka unofanira kuti upembedzewe kwako. But zvakazoipa kana ukanga uchizvinyepera. Dambudziko rokuzvinyepera nderekuti panozobuda maresults. Mwana wese kana achienda kuchikoro uchingoti wangu anogona, wangu anogona, uchitaura nepavanhu kuti wangu anogona. Usingatore time yekumudzidzisa, usingatore time yekumubatsira kuti anyatsokupasa. Panobuda maresults unovenga maticha. Unotanga kuti hanzi mataka maticha akazobirira, maticha vakazodaiso nokuita sei. Ndo zvatiri kungonzwa zviri kutaurwa nevanhu veTripleC izvo. Vari kuzviti they are making headways, they are doing this. Chokwadi chaicho ndechekuti kuma ukapinda maHarare kuchinaya, drainage system iri pathetic, iri poor on their watch. Ukapinda mumaguta ose, whether muBulawayo whether ndekwaMutare, marara haasi kutakurwa, it's on their watch. Ukapinda kupi nekupi kwaunopinda, kana muri mumadhorobha mavari kuti ndo mavari kutungamira, mune a lot of pathetic. Even zvinhu zvavari responsible for zviri very very simple zvekungosupervisa chete, vakundikana kuita zvese izvozvo izvo. Asi vanoti vanoda kutonga nyika ipi? Ukapinda kwese kunotungamirwa neZANU PF, kana vari varimi unoona vari kufara, nekuti as ZANU PF we promise to support them and we go on to support them. Kana saka tinoita hatizi vanhu vekungotaura chete sezvinoitwa neTripleC. Ayo, we deliver and our voters vanozviziva. Even vanga varasika vemumadhorobha vakambenge vabvaizwa vabirirwa mazuva atsvangirai, vaakuzviona kuti aiwa apa chechiri papa hapana zviripo inyanga dzazizi. Vanhu yeCC vari kutitambisira nguva. Ndosaka muri kuona madefections evanhu vari kudzoka kuZANU PF akawanda zvekuwanda zvezvo, vachibva kuMDC, vachibva kuCC, vachibva kuthese funny funny oppositions dzinongoita fragment from MDC.
Batai makadaro, batai makadaro, timbotora kola. Hello kola, makadii?
Rinani makadii tete mavelas.
Aiwa, tiri wadi, taurai tinzwe, kana muda kutaura stare nyu motaura ufungwa dzenyu nekwamuri.
Aiwa, chokutanga noti ndinotenda tete mavelas nokundipinza muchirongwa zita rangu ndonzi baba ruru ndiri pazimbabwe.
Baba ruru, taurai tinzwe, muri kunzwa iri mudandaro.
Ndiri kuinzwa iri mudandaro, ndiri kunakidzwa zvangu nevarume vaviri ava veTripleC neveZANU PF vari kukweshana. But munoona zvinoitika apa ZANU PF mugariro wavo vatungamiriri vavo vanoita tsika kekutaura izvozvo zvokuti zviri kuvhaira naavo vezanup f zvekuti kwaii purezidendi vari kutaura kuti peace kana uchitaura kuti peace tinotatarisa kuti zvii zvauri kuita zviri kuratidza kuti uri kukwenenzvera kuti munyika muve nerunyararo zvinhu zvinongoonekwa every time maita ezanup f tikuvaona vari kumhanya vari mumakombi achifamba achichetedzana padhuze vachitambidzana mbanje vachitambidzana ivo vanonzi maguka amakafera dombo reri vachitambidzana vachisevedzera zita remutungamiriri wenyika mukuru wavo asi munyika ivo mukuru wacho wenyika ari kuti peace saka kana vaputa zvinhu izvo zviya zviya vanonoita sei handiti ndo mhirishonga yacho here iwe
Muvhunzo uyo tinogona munogona kuvhunza magesti edu mungada kuvhunza vatinavo here vezanup f pindurai tinzwe vabvunzei muvhunzo vazarara
ndoda kuvabvunza ngavadavire ipapo kuti ndo runyararo rwacho here guri kuteedzerwa nemukuru wavo kuti choda runyararo asi tichiona vana vemusangano wezanup f iyoyo vachimhanya mukati meguta guru rino vari mumapombi vachivasetedza padhuze napadhuze vachisumudza mbanje nechii nechii vachitambidzana vakapfeka maregare emusangano wavo vachiratidza kuti ndokutongwa kwenyika nevene vayo saka ndiyo pisi yacho here vari kuendepi kwavari kushuta zvinhu izvozvo pamusoro pazvo tine mavhidhiyo echemberi dzedu dzatakaona dzichirohwa kwamurehwa hapana munhu akasungwa asi vanhu vacho vaitovarova vachitaura zvinhu zvezvinhu zvekuti munoidirei tripc muchitadza kuda zano inokupai chii vanhu vaitoita izvozvo vaitovoera vanhu kuti ndavade zano okuiti vanhu nzara iri kuonekwa mbeu vanhu havana saka iye zanup f yacho yavaitirei vanhu kwemakore ese yayo yavangazosvika kuti chembere nharaa dzi dzisapote basho richangozvarwa here tripc uye ingava mhosva here yekuti nechiditi vanonovarova
aiwa tinotenda kola thank you baba ruru hove vari kuzimbabwe uko vazavarema muri kunzwa kola dai raitinzwi
our president our first secretary has made a call kana kuri chinhu chatiinacho muzanup f idiscipline kana mutungamiri wedu akange atiudza kuti itai zvakati itai nezvakati ndo zvatinotevedzera kuita chatinoziva isusu ndechekuti izvo nekuda kwekuti cc inoziva zvinodiwa neavo vanoifanda mawesterners anova ndivo anovabatsira kuita mastrategy eelections tinozviziva isusu kuti ndo vanounganidza vanhu vachivapfekedza regalia yedu nekuti regalia yedu yagara inopiwa vanhu freely all the time izvozvo izvo tine enough intelligence yekuzviziva kuti ndo zvavari kuita and it's unfortunate if you'd have noticed kuti pese panouya nyaya dzekunzi paitwa abduct someone pazorohwa vakati vakati it's not a coincidence kuti izvozvo zvinoitika whenever tasvika period ino yemuna January February panenge paakuti EU and the United States in particular vaakuita review masanctions maeconomic sanctions that they placed on the country oro panenge pachiitika an international meeting ingava United Nations General Assembly ingava World Economic Forum yavanoti Davos all those things when they are happening oro pari kuuya vanhu vecommonwealth vari kuya kuzoita review oro veimf that's when we see these stage managed things happening ndizvo zvinenge zvaitika asi chatinofanira kupa mubvunzo wavo vari kutaura kuti vanhu vangavhoterei zanup f zanup f ichipinda mupower muna 1980 zanup f taiva neyunivhesiti imwa chete which used to be a subsidiary anyway yelondon university ichizoitwa 10 into rhodesia university iri 1 munyika yese yezimbabwe asi iko zvine you can count more than 15 universities dzaakuendwa nevana vedu zvese zvakaitwa on the watch yezanup f the same nemaprimary schools the same nemasecondary schools the same nemaclinic akavakwa vazvipatara zvinoendwa nevanhu iko zvinezvi zvakavakwa zvose on zanup f watch vanhu vaifamba ma15-20 kilometers kuenda kutsvaga kuti chipatara chiri kupi but zanup f made sure kuti tavaka zvese izvozvo rural electrification yatimombobata
ipapo mombobata ipapo vazavare But I put in a caller, we'll come back to you. Yes, caller, we understand we have a caller in South Africa. Hello, caller.
Magadi.
Tiriwadi, Tukshawra Nanugo.
Kana wakini ZANPF kine chaino ite kuko. Gawandu uzi any one development ya waka ita from mamina growth point up to kunana manyoni. Kenda zakadaro. If any development one ya waka kiti ya wane ZANPF. Since 1980, gawatitore one and development ya waka kiti ya. Kana tukoto nipindu wangu pindue.
Aiwa bata imakadaro, tichuwa pia mufunzo. Wenyu astombo pamkana kuneve Citizens Coalition for Change vata wanda gochokora. Manzu kwa shangashu kuta oru wanavazavare. Wangavari kuti, imi mno wanzu chema chema kana saruzo za kushika. Kuitra kuti muone kwe nea mazenyu eze kumadokera. Munoti.
Aiwa, nasi waita shakanaka vare urura. Mavangu wa wachita ura kuti vamunangago wakatuza kuti itaye shakati sinoita. Mamunanga wakataura kuti vanhu ngavarowe muri kuona vanhu vari kuzvambaradzwa vari kurohwa kwese kwese mamunanga wakataura kuti madokta ngaarowe mukaona madokta ngaarowe anambobeka vakaabdakta baba nyarara
akataura kupi
akataura akasinga taure yeah we respect each other
no
we respect each other please
yes we should. And the part of respect is you should not tell lies.
No, we can't have a discussion like this.
No, you've got to cite where and when President
Mnangagwa said that. This is a ZANPF way of doing things. I don't subscribe to that. That's not the
you're subscribing to lies. You're subscribing to misleading listeners. You're subscribing to audience.
Gentlemen, let me come in.
You are insulting the president of the republic.
Gentlemen.
You are lying lies. You're telling lies. When did President Emerson? That is my simple question.
Gentlemen, please hold on.
Where did President Emerson Mnangagwa say what?
Gentlemen, let's give each other a chance.
Where did President Emerson Mnangagwa say what you say?
Mr. Zavare, please hold on. And Mr. Jokora, can you hold on? Let me just hear, what is your bone of contention, Mr. Zavare? Then Mr. Jokora, you can answer.
My bone of contention, Degudi, has to give us the reference where President Emmerson Mnangagwa instructed us as ZANU-PF cadres.
Okay, please say, can you now give him a chance?
President Mnangagwa, rapa evil.
Okay, Mr. Zavare.
You cannot tell me to shut up. Who are you?
Hold on, gentlemen. Let's respect each other.
Is that civil to tell me to shut up?
Varume.
Who are you?
Hold on, gentlemen. Hold on, gentlemen. Let's respect each other.
No, you can't tell me to shut up.
Yes, Mr. Jokora. No. I'm going to also... Please hold on.
Call him to order. He can't tell me to shut up.
Please. Both gentlemen, okay, I'm calling both of you gentlemen to order. For now, please, I'm going to be reading some of the comments.
He has to retract his shut up from to me.
Please, just hold on, Mr. Zavare. Mr. Jokora, can you... Please hold on, Mr. Zavare. We need some order here. Mr. Jokora, yes. The bone of contention from Mr. Zavare of ZANU-PF.
No, before we go to the bone of contention.
Please hold on.
I apologize for calling me shut up.
Okay, please hold on. Please hold on. Mr. Jokora, the bone of contention from Mr. Zavare is that you are not factually correct. Please go ahead and just...
Right.
Unfortunately, gentlemen, we're running out of time.
It's on record. It's on record. Mr.
Which record?
Saying,
which record? When?
The way.
My question is where.
Okay, since we can't. Okay, gentlemen, hold on. We cannot seem to agree on when this was said, and you know, Mr. Zavari. Also, let's respect our people that are listening. I'm gonna have to cut both of you. Unfortunately, time is not on our side. I'm Marvelous Mhlanganya. We are in Washington. Saying please have a very good weekend. We will continue with this conversation on Monday with both Mr. Zavari and Mr. Jokora to just carry on, so we can give them a chance to give us their views. Thank you to also our followers and our listeners.